manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 15/2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ya ndinoona vari vanhu vari kuzvipira kuti varwise uori ihwohwo. Pamaonero angu handioni sokuti tinofanira kunge tichinangana nemunhu kwete asi kutova nomufaro kuti pane boka riri kurwisa uori ihwohwo.
Nengo dzekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission dzotoriswa mhiko nemutungamiri wenyika. Vajobscala vopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Asi muZimbabwe kaunotoona munhu munyowani mustreet everyday. Anga asimone zuro ari kurwara nechirwere chepfungwa. Zvinazvina kugadzikana.
Vanachiremba vochema-chema nekushomeka kwemari yekubatsira vanorwara nepfungwa muzvipatara zvehurumende.
Ah, ndakachikunzwa zvangu kuti maJames ndakandaitoshaya kuti kuchii semunhu anosapotawo bhora ndisingazoti vasikana venetball vakuita mashiripiti.
Chikwata chenetball chemaJames chosimudza mureza wenyika kuWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatorisa mhiko makomishina matsva esangano rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kuState House. Asi munyika hamuna kuwirirana kuti komisheni itsva iyi ichakwanisa here kurwisa uori. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika vanoti mhosva refungai Jesse Majome, vaJohn Makamure, vaGabriel Chaiva, amai Tandiwe Tando Mhlobane, vaFrank Muchengwa, retired Major Michael Dennis Sandi navakuziva Phineas Murapa. Amai Mabel Nzakaripa Hungwe havana kuzotoreswa mhiko sezvo vanga vari kunze kwenyika. Vatoreswa mhiko ava vakabudirira mushure mekubvunzurudzwa nekomiti yeparamende yeStanding Rules and Orders Committee ine mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda. Vanhu gumi nevaviri ndivo vakasarudzwa nedare reparamende vamunangagwa vakazosarudza vasere. Komishini inenge ichitungamirwa naJustice Lois Matanda Moyo. Nengo yeparamende iri mukomiti yezveuori vaWilliams Madzimure vati makomishina aya akaita basa sebasa vasingatarise kuti wabuda mumba mani havaone pane chakaipa.
Zvakanaka kuva nemakomishina nokuda kwokuti nyaya yeuori ndohwatiparadzira nyika. Asi unoona kuti credibility nesuitability yevamwe vavo imwe yacho inechokuita nokuti vanonyanyorerekera kupi pakufunga kwavo nokuita kwavo. Saka zvava kumaindividual kune vatova vakadomwa kuti vanenge vachizoita basa ravo sei, vacharamba vachifunga madomerwo avo here kana kuti vachafunga kukosha kwekurwisa uori.
Tabvunzawo maonero avo nekudomwa kwamuzvare Majome.
Ndakasenza na muzvare Majome kwengu yakareba taitaura tese nenyaya yekurwisa uori. Inini kuziva kwangu ndokokuti kana pasina chakazochinja paupenyu hwavo angava mumwe munhu waungatarisira kuti angatibatsira pakurwisa uori.
Father Frederick Chiromba, vanova nhengo yeZimbabwe Catholic Bishops Conference, vatiwo zviri kuruzhinji rweZimbabwe kuti ruone kuti uori hwarwiswa zvine mutsindo.
Somaonero angu vanhu ava vakaita zvekuapplya vakazo
kusvika pakusarudzwa. Iya, ndinoona vari vanhu vari kuzvipira kuti varwise uori ihwohwo. Pamaonero angu handioni sokuti tinofanira kunge tichinangana nemunhu, kwete asi kutova nomufaro kuti pane boka riri kurwisa uori ihwohwo, nokuti uori hwemuZimbabwe iko zvino hatifungi kuti huchangonzi unongomirira munhu nhingi kana nhingi, asi kutoti zvaakutoda kutoti vane simba here kudare kuzomobhalaiza vanhu vose kuti tose tingorwisana uori ihwohwo. Saka chandingangotaura ndechekuti simba ravo riri matiri isu vanhu vacho, kuti chokwadi taakuda kurwisana here neuori.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaowedliwayo vati kunyange hazvo komishini yagadzwa, zvakakosha kuti vezvematongerwo enyika vaipe mukana wekushanda.
Vanotungamirira vane masimba epolitics, varingati maleaders enu, mapolitical leaders, vane here zvokuti kana ngati zvinenge zvabuda kubva kukomishini iko kwanaga tichizviteedzera, uyezve vanovapa here dariro rekuti vanyatsoita basa ravo pasina vanenge vachizovakanganisira. Ndinokuda kuti asa nyaya dzecorruption dzeuori dziri kunyanya kuitwa kazhinji nevanhu vari mupolitics mune zvematongerwo enyika. Saka tinenge takutarisa kuti vanozovatendedza here kuita basa ravo.
Mumwe zvemuongorori wezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vatiwo sachigaro wekomishini iyi munhano yemurika mumabasa ake, zvekuti vanotarisira kuti iite basa nemazvo.
Mai matandamoyo kubva vari kuAttorney General's Office kucivil division, kubva kwanga vari director of civil division, vane kahunhu kanokwanisa kupa komishini confidence. Chimiro chavo mupublic, chimiro chavo kana vachitaura, vanonyatsokuona kuburitsa the importance of my institutions, kuti my institutions akakosha sei kuti nyika ende mberi, my institutions anobatsira sei kuti tive nesustainable democracy, kuti my institutions anobatsira sei kuti nyika igadzikane.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti huori munyika ndohwezvimwe zvinhu zviri kuondomotsa upfumi hwenyika. Veruzhinji vanoti komishini yehuori yaimbovapo yange isina mazino. Hurumende iri kusimbaradza mitemo ine chekuita nehuori inosanganisira money laundering and proceeds of crime. Pasi pemutemo uyu, vese vanenge vawanikwa nemari kana midziyo isinganzwisisike vanoitorerwa. Saki akapiwawo masimba ekusunga nekuchuchisa vese vanenge vachipomerwa uori kuburikidza nemutemo wechimbi chimbi wemutungamiriri wenyika, kana kuti Statutory Instrument 143 of 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichiri panyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abatawo muzvare Jesse Majome vanove mumwe wevatoreswa mhiko.
Ndiri kunzwa kufara kuti ndasarudzwawo kuva mumwe wevachange vachishanda mukomishini yemuconstitution yedu yekupedza huori muZimbabwe. Ndiri kufarawo kuti ndapiwa mukana wekuisawo pfungwa dzangu nemwoyo wangu nemaonero neshoko dzangu zvekuti nyika ibudirire ipedze zvehuori. Ndiso pamwe chete nevamwe vatenge tichishanda navo tichiunganirirwa napepesen vedu vecommission honorable Justice Lois Matandamoyo.
Hunyanzvi hupi hwamungati muri kuunza kubasa iri?
Ini ndinounza hunyanzvi hwangu hweugweta. Ndine makore anosvika gore rino anosvika 24 ndine experience yekunge ndiri gweta, zvinoshanda basa reugweta. Pamusoro pazvo kwete ugweta chete, asi nedzidzo yepamusorosoro yezvemitemo inoona nezvemashandirwo anoitwa zveconstitution nezveinonzi administrative law. Ndinoona ndichiunza hunyanzvi hwohwo pakudzidza kwawo nekushanda mazviri, uyezve ndichiunza zvakare ruzivo rwandinarwo maererano nemashandiro anoita zvinhu ndingati zvenyika. Ndo hunyanzvi hwandinounza. Pamusoro pazvo, inini ndingati unhu hwangu hwandinahwo ndinoona kuti huchabetsera zvakare nyaya yekushingirira zvinhu zvakarurama nechokwadi neshungu dzangu ndinoona zvichibetsera, inonzi pachirungu integrity. Ndo zvandinounzawo tichikuchidzira pamwe chete nevamwe mashandirwo ekuti tibvise uhori, tiginure hubude muZimbabwe.
Pane vamwe vangashora vachiti mabasa akadai tinoona vazhinji vachapiwa asi vachizoshaya kuwanikwa ivo vachipiwa masimba ekuti vaite mabasa avo nemazvo. Imi munoona pakamira sei apa?
Inisi chandinoona mupenyu chekuti zviro zviedzwa rekuona kuti munhu taere zvedu zvatingaita. Ini zvazvinokwanisa kuinokwanisa kumboshanda nesimba rangu rese nemwoyo wangu wese kuti ndikuchidziro pamwe chete nevamwe. Vamwe vakashandawo vachidaro zvinobuda kudaro, asi zvinoda kutiwo bumbiro, nekuti inyaya yebumbiro remutemo iyi, bumbiro redu rinonyatsotaura pachena muchikamu chechi325 kuti makomisheni ese, kuti mapazi ese ehurumende anofanirwa kunge achiita zvese zvaangagoni kuti ange achibatsiridza basa remakomisheni nekuona kuti basa ravo razadzidziswa.
Muzvare Jesse Majome vari parunhare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Mutongi wedare repamusoro mumasvingo Justice Neville Wamambo nasi vapa mutevedzeri watsachigaro weMDC vaJob Scala mukana wekubvisa chibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende. Asi vaScala vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. VaScala vanzi vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru zvishanu zvemadhora emaRTGS. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Semuzimbabwe taunotoona munhu munyowani mustreet everyday anga asimone zuro ari kurwara nechirwere chepfungwa. Zvino hazvina kugadzikana.
Tinourombo vateereri, tichadzoka tichikupai mashoko ari kubva kuna Gandri Maramba. Zvinhu zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kusabudirira kwemusangano wekuziya mihoro pakati pevashandi nehurumende. Musangano uyu wanga uri weNational Joint Negotiating Council uyo wanga wakatarisirwa kuti ndo uchagadzirisa gakava remihoro riripo. Mumwe wevane ruzivo nezvatora nzvimbo asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vashandi vangotambira shoko rekuti musangano wasendekwa parutivi pasina zvikonzero zvakati tsukiti zvapiwa uye hurumende haina kuvazivisa kuti musangano uyu uchazoitwa riini. Vashandi vehurumende vanonzi vanga vakatarisira zvikuru kumusangano uyu mushure mekunge svondo rapera varamba kutambira madhora makumi mapfumbamwe nemanomwe akanga anzi nehurumende ichawedzera navo mushandi wega wega. Chimwe chinonzi chiri kurwadza vashandi ava inyaya yekuti hurumende yakangowedzera mihoro yemauto nemadhora anonzi anosvika kumazana mana pasina kana hurukuro, asi vamwe vashandi voita zvekugwadama nemabvi nemagokora vachikumbira mihoro yavo kuti iwedzerwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori wesangano reApex Council vaDavid Dzatsunga.
Zvaitika nhasi ndezvekuti musangano hauna kuzoitika maererano nokuti taita vahurumende vazvinopfaa kunge tichiita nhaurirano navo vazotizivisa vavasati vagadzirira.
Saka imi matambira sei tsananguro iyi?
Kutaura chokwadi hazvisi zvinhu zvinosunungura pakuti vanhu vose nyika yoira musangano uyu. Musangano wangu wakakosha zvikuru panguva yatasvika maererano nenhaurirano dzatirikuita nehurumende zvakanangana neraramo yavashandi. Vashandi vose vakaomerwa, kuinda kwavo kumabasa kwava kutorema nokuti muhoro wavo hauchakwani kuti varambe vachienda kubasa zuva nezuva. Saka pakutoda zvechimbi chimbi kuti hurumende ione kuti ingaita sei kuti igadzise nyaya iyoyo.
Saka mapiwa zuva here ramuchatarisira kusangana?
Aiwa, handinganyeba kutongogarira guyo sembwa. Hatisati tatomboziva kuti zvichafamba sei kana kuti vachapedza kutaurirana kwavo voga pakati pavo rini vozotidana rini. Saka tangoti isusu tongonzwa kubva kwavari.
Imi sevashandi zvii zvamuri kuda kuti zvinge zvichiiswa nehurumende patafura? Nokuti tinoona kuti svondo rapera makaramba $97 inonzi yakanga yaiswa patafura nehurumende.
Isu tiri kuti hurumende ngaitipe semari yedu yataihora mugore rapera muna October kureva kuti tinotarira 400 yataihora gore rapera totarira interbank rate iriko iko zvino iri kuma 10 kureva kuti tiri kutarira mari inogona kusvika kuma 4700 kuti yanga iri 475 kuti saka tiri kutarira kuti iko zvino kuti mushandi anzi wakora uri kuwana mari yekuti unokwanisa kuenda kubasa ageza asiya vana vake vaenda kuchikoro abhadhara mafizi kana kuti arwarirwa abhadharawo kuchipatara iko zvino nezvimudhora pari kuda 4700
vanga vari munyori musangano revashandi vehurumende reApex Council vadeputy dzatsunga vari parunare muHarare nestudio 7 Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma varamba zvipomerwa zveuori vachiti vari kungonangwa nevari kuda kupedza basa ravo mune zvematongerwo enyika kusvibisa zita ravo pamwe nekuvauraya. Mamirioni evano vamanikidzwa kutiza misha yavo sezvo mafashamu ari kuramba achipinda mune mamwe matunhu emuIndia nedzimwe nzvimbo dzemuSouth Asia. Vakuru vehurumende vachiti vanhu vangangosvika 90 nevatanhatu vafa. Munhau dzezveutano. Komiti yeparamende inoona nezveutano nekuchengetwa kwevana yakazvionera pamhino sefodya kurarama kunonzi kwakaoma kuri kuitwa nevanorwara nepfungwa muchinoi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kukomiti iyi nezuro, mukuru wemuwadhi inochengetwa vanorwara nepfungwa amai Megis Chisango vakataurira komiti iyi kuti vari kusangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushayikwa kwemishonga, zvekudya, nhumbi dzekupfeka nemagumbezi. Amai Chisango vakati varwere 13 vari kurara pamibhedha isina mametiresi. Vakatiwo vashandi vanoshanda muwadhi umu vashoma zvikuru sezvinotarisirwa. Pari zvino pane 10 asi vanotarisirwa kuve 20 nevashanu.
Shortage of staff yakanyanyisa. Staff yatinayo is about half. Staff yatofanogetinayo. Tikatozwa kuti tinoita 14 to full capacity ward yedu ye 40. We even need more. But for now atasvika yedu pano.
Amai Chisango vane zvidambudziko guru kusachengetedzwa kwana mukoti kuvarwere vepfungwa sezvo vachikwanisa kungoita mirizhonga nguva dzisingatarisirwe. Pari zvino vanoti havasi kuchengetedzwa uye magoni emunochengeterwa varwere vepfungwa akawanda haachashanda.
Madoze they are down, ada kugadziriswa. Hatina security officers kuti vange vari mu department as to be with the psych unit. And the fence yedu kuseruko futi iri very low kuti vanongojamba vachitiza vachienda. Saka patient akatiza nomuchira kuti anomhanyira murod akandotsikwa nemota. Izvinezvi tine challenge. Tingangoti half of the drugs that we are supposed to be using hakuna. Hatina wacho mamwe atori in limited stock.
Izvi zvakabata bata mukuru wekomiti amai Good Luck Kwaramba vakati vachaendesa nyaya yekuipa kwezvinhu muwadhi yevanorwara nepfungwa kuparamende nekukurumidza.
Isu zvatinoita tinonyora ripoti. Antinomunoona tinonyora ripoti todibheta nyaya iyi muparamende. Saka inotopedzisira itosvika kwavati vanhu vewelfare ivavo.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende inobatanidzwa Dr. Henry Madzorere vatenda kuti mari dzebhajeti dziri kupiwa bazi rezveutano hadzisi kukwana.
Ichokwadi chezvomukoma. Mari bhajeti yemental health iduku zvikuru. In fact bhajeti yeservance for ministry of health iduku. Haikwanisi kuita zvatinoda. That's why tichiona muZimbabwe mune problem. Yekuti everywhere you go pane vanhu vane ma mental issues, no crisis. People who shouldn't be eating from the bin, who shouldn't be roaming around like Raram Street. Varkura Ram Street because there is no treatment that is being afforded to them. Shonga yacho yakashota.
Dr. Madzorere vachiwo vano
Peter musi wa 24 mwezi uno vakawanika vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri. Ndakamira studio 7 Masvingo, ndine Gandhi Maramba.
Iye zvino tochitarisa nhau dzemitambo. Zimbabwe iyo yakabudirira nezuro kupinda muchikamu chechipiri chemutambo webhora remaoko chenetball World Cup yakundwa nhasi neNew Zealand 79-36. New Zealand yakambotora mukombe weWorld Cup uyu kaviri. Asi izvi zvinonzi hazvisi kumisa ruzhinji rweZimbabwe kupemberera kutamba kwechikwata chavo chinozivikanwa nekuti maGems ichi kupinda muchikamu chechipiri chine zvikwata gumi nezviviri. Mukuzeya nyaya iyi Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe iri kutamba iri mugroup F nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland, New Zealand, Malawi ne Barbados. Kunyangwe Zimbabwe yakundwa, Malawi yakunda Northern Ireland 47-43. Rimwe gungano remakwikwi aya egroup G rine zvikwata zvinoti Jamaica, South Africa, Trinidad and Tobago, England, Uganda ne Scotland. Zvikwata zviviri zvinenge zviri pamusoro magroup maviri aya ndizvo zvichaenda kuma semifinals emakwikwi aya. Zimbabwe yakunda kaviri ikakundwawo kaviri kusvika pari zvino kubva zvatanga makwikwi aya. Asi zvitevera kurohwa kwechikwata chenhabvu chemaWarriors kuEgypt, vanhu vakawanda munyika neavo vanga vasingazive kana kutevera mitambo yenetball vave kuziva kuti kune chikwata chemitambo chinonzi maGems mushure mekunge chikwata ichi chaita mbiri makundano avo ekutanga eWorld Cup. Vatambi vechikwata ichi vakaita seEstela Ndlovu, Pepechua Sachikonye, Mercy Mgwadi, Joyce Takaidza, Sharon Gwanali, Patricia Maoladi vaita mbiri munyika. VaOliver Musongoro avo vanotsigira chikwata cheDynamos munhabvu vanoti vanga vachingonzwa kuti James vasingazive kuti chii chaicho.
Hai, ndakachingonzwa zvangu kuti maGems saka ndaitoshaya kuti kuchii semunhu anosapotawo bhora ndisingazoti vasikana venetball vari kuita mashiripiti.
Muteveri wezvemitambo vachatenda makazvu vanoti vafadzwa zvikuru nezvakaitwa nemaGems vachiti ivo vane tarisiro yekuti vasikana ava vanouya nemukombe uyu.
Ndikunzwa kufara zvekuti ezvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi. Tikona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Mutsigiri wechikwata ichi Muzvare Rebecca Mushunje vanoti vanga vasingatarisire kuti maGems angaite mashiripiti akadai vachiti iko zvino vave kutotarisira zvakawanda.
Zvavaita izvi zvandishamisa, zvinhu zvatatingambotarisira kura kuti kumberi uko vachatoita zvinogara zvakadaro.
Zvaitwa nemaGems izvi zvichataurwa nezvazvo kwemakore nemakore achatevera, uyezve kuvatambi ava hazvikanganwike mupenyu hwavo. Chiri kunyanyofadza ndechekuti mbiri iyi yauya kubva mumaoko evanhukadzi avo vanga vachingosimudzira zita renyika mumitambo pasi rese kubvira muna 1980. Mugore iroro chikwata chenyika chevanhukadzi chemutambo wehockey chakatora menduro yegoridhe makundano eZimbabwe ekutanga emaOlympic Games ayo akaitirwa kuMoscow. Izvi zvakateverwa nemenduro nomwe dzakatorwa nemutwini Kirsty Coventry kumakwikwi e2004 ne2008 Olympic Games. Vasikana vemutambo wenhabvu vemaMighty Warriors havana kuda kusaririra ndokubudirira kuenda kumaOlympic Games a2012 izvo zvatadzwa kuitwa nezvimwe zvikwata. Kunyange hazvo kune makurukota matatu evanhukadzi akaperekedza maGems kuLiverpool. Asi vatambi ava vangangowana kutendwa kwakasimba nekuwana mabasa kuzvikwata zvekunze kwenyika izvo zviri kumakundano aya kuraura vatambi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
zvino todzoka kunyaya yedu ine mutoro wedu na Ugandire Maramba uko ari kutarisa danho ratorwa nemutongi wedare repamusoro Masvingo Justice Neville Wamambo ava pamutevedzero watsachigaro weMDC vaJob Scaler mukana wekubvisa chibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura hurumende.
Vawa mambo varamba chikumbiro chemuchuchusa amaichedza muhanda vaka chekuti vasikala vabhadhare mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora emara TGF. Amai muhanda vaka vange vatize vasikala vasabvumidze kutaura pamusangano nezvematongero enyika kusvika nyaya yavapedza kutongwa. Asi mutongi wedare vabvumirana negweta ravasikala vaAlec Mtshade Hama avo vati mari yanga ichidiwa nehurumende yakawandisa uye vasikala vane kodzero dzavo dzekuita basa rezvematongero enyika nekudaro kutongwa kwavo hakungatadzisi kuita basa iri. VaMtshade Hama vati pamusoro pekubhadhara mari yechibatiso kudare redzimhosva kupikita vasikala vanzi vagare pamba pavo St Mary's kuchitungwiza uye vaende kukamba yemapurisa kamwe chete pavhiki rekunomangara.
Nhasi tauya kuzokumbira mari yechibatiso kuti vaJob Scaler vatongo vachibva kunze. Saka mushure munge tataurana nemuchuchisi tazoisa nyaya yekudare. Dare rikaona zvakakodzera kuti vaScaler vanofanira kutongwa vachibva kunze. Saka vazopuwa maconditions acho kuti vachagara sei vari kunze. Vakanzi vabvise $5,000 RTGS varambe vachigara kumba kwavo vagozvitaridza kumapurisa chishanu chega chega nguva dza between 6 AM and 6 PM vozodzoka kudare vhiki rinouya musi wa24.
Munyori mukuru webato reMDC vaCharlton Wente avo vanga vari padare pamwe chete nechaunga chevatsigiri vebato ravo vati vanotambira nemufaro kuti mumwe wavo apuwa mukana wokutongwa achibva kumba.
Tinonzwa kufara kukuru nekuti vasikala vaakukwanisa kuburiswa kuti vaende kumba vanosangana nemhuri yavo and vaende vanomirira vagari vekuzengeza West kwavanondiwo mutungamiri wepalamendi. Tinofara chaizvo because dare raona zvakakodzera sekutaurwa kwangu chiswa nemagweta edu anga achimirira vaJob Scaler kuti nyaya yakadai haizi nyaya yekuti munhu angazi agare mukoti handika. And also chimwe chatifadza ndechekuti varamba kuti vaScaler varambidzwe kutaura kumarali zvichireva kuti vaScaler vanokwanisa kubuda vachicontinua nebasa ravo because mutungamiriri webato redu MDC.
Mushure nekupuwa kwavaScaler mukana wekubhadhara mari yechibatiso vatsigiri veMDC vange vauya kuzovatsigira vabva vatanga kuimba vari panze pedare vachipembera. Izvi hazvina kufadza mapurisa anga akawanda padare apa ayo aedza kuvanyararidza asi vakundikana. VaScaler vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende apo musi wa6 Chikunguru vanonzi vakati vachabvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa panyanga gore ra2023 resarudzo risati rasvika. VaScaler vanotarisirwa kudzoka kudare kupikita musi wa24 mwedzi uno. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yekutoreswa mhiko kwemakomishina ekomishen yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvongo yedu yapera, regai tigotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission dzinotoreswa mhiko nemutungamiri wenyika. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vaJob Scaler vopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soko izika tisenda bako VOA.